This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro chikumi 20, 2016. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weMDCT vamogentsvangirai vanoti vamugabe varemerwa nekutonga nyika nekudaro ngavachienda pamudyandigere.
Permanent Secretary, Nezuro 2013, Baitunga Miranya Yakatoru and President of 15 billion, one Vechiba, you was Kabi, but Permanent Secretary, Rakamira say.
Komiti yeparamende inoona nezvezvicherwa inoti vari kutungamira kucherwa kwemangoda kwamarange vari kutadza kutsanangura kuti mari yacho iri kufambiswa sei. Nyaya yekushomeka kwemari yopararira munyika zvopa kuti vakawanda vanetseke zvakanyanya.
Tiri kutsvaya kuitwa nehurumende zvinotashirika hazvo pakuti vada kutsvaya kuti vange vachiwandudzawo local industry. Asi zvinogona kuita kuti maconsumers vasabenefite tichitarisa nyaya yekuti zviri kugadzirwa muZimbabwe zviri kugadzirwa nemutengo wakati kwirei zvigadzirwa zvemuZimbabwe zvinotodhura.
Hurumende yorambidza zvinhu zvakawanda kupinda munyika izvo zvoshorwa neveruzhinji. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nengo dzekomiti yeparamende inoona nezvezvicherwa dzatanga kuongorora mashandiro ekambani yehurumende inoona nezvekucherwa kwemangoda munyika yeZimbabwe Consolidated Diamond Mining Company kana kuti ZCDC. Kambani iyi yakaumbwa mushure mekunge makambani ainge achichera mangoda atorerwa maresinesi nehurumende. Makambani aya anosanganisira Marange, Anjin Investments, Diamond Mining Company, Jenani, Kusena, Marange Resources nembada Diamond. Asi vakuru vekambani yeZCDC vakundikana zvachose kutsanangura kuti vari kuchera mangoda akawanda zvakadii, mari yavari kuwana yakawanda zvakadii uye kuti vari kupa hurumende mari yakawanda zvakadii. Mari iri kubva kukambani iyi hapana anoziva kuti yakawanda zvakadii. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Komiti yeparamende iyi yatanga nekubvunzurudza vakafanobata chigaro chemukuru wekambani iyi varijinya shanu uye munyori mukuru webazi rezvezvicherwa muzvinafundo Francis Kudyanga. Muongororo yavo komiti yati zviri pachena kuti kambani iyi haina kuumbwa zviri pamutemo uye nemashandiro ayo haana kujeka. Sachigaro wekomiti vadhanye ushumba vati apo nyika iri kunetseka nekushaya mari veruzhinji munyika vanotarisira kuti kutengesa kwemangoda kungadai kuchiunza mari munyika. Asi vati zviri pachena kuti zvichitevera kumiswa kwemakambani aichera mangoda kwamarange, kambani yakaumbwa nehurumende kutora basa iri yeZCDC inenge isina kuumbwa zviri pamutemo uye kusvika pari zvino nyika iri kutowana mari shomanana kubva kumangoda izvo zvisingabatsiri nyika. Vatanga kupa humbo kukomiti ndavanyashanu avo vatadza kupindura mibvunzo yakawanda ine chekuita nekambani yavo izvo zvotsamwisa nhengo dzekomiti iyi idzo dzabva dzavaudza kuti zviri pachena kuti havana chavanoziva uye vanenge vakapinzwa basa nezvechikiribidi. Vanyashanu vati hapana chakanyanya chiri kubuda kubva kwamarange uye kusvika pari zvino kambani iyi yakwanisa kupa hurumende miriyoni yemadhora chete. Asi mushure mekutadza kupindura mibvunzo yakawanda, komiti iyi yati vanyashanu vadzoke zvekare vakagadzirira. Komiti iyi yazobvunzurudza vagushanga avo vanovesachigaro wekambani iyi zvakare vari sachigaro wekambani Minerals Marketing Corporation of Zimbabwe zvirikitwa navagujanga zvekutora zvigaro zvose izvi zvinonzi nemagweta zvisipamutemo. Vagujanga vatadza kusanangurawo mashandiro ekambani iyi izvo zvisina kufadza nhengo dzekomiti iyi dzikavaudza kuti vari kutamba nebasa apo nyika iri kutambura nekushaya mari. VaProsper Museyami, imwe nhengo yekomiti iyi, vasina kufara nekupindura mubvunzo kwange kuchitwa navagujanga pamwe navanyashanu. VaMuseyami vaenderera mberi vachiti zvinosuwisa kuti vagujanga vanotadza kupindura mubvunzo, asi ivo vaive munyori mukuru webazi rezvechicherwa panguva inonzi nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pakashayikwa mari inodarika mabhiriyoni 15 yemangoda ekwamarange.
Sapermanent Secretary nezuro 2013 vaitungamirira nyaya yakatorwa nepresident ye15 billion vanhu vechiba ivo vasikabi vari permanent secretary. Zvinezvi varipo futi vapinza team nyowan kambani nyowan vaakusenza nedzisiri mbavha, ivo vaisenza nezuro nembavha, ivo nhasi vasiri mbavha. Zvakamira sei?
Asi vagujanga vati hurumende yave kutoongorora nyaya yekutsakatika kwemari iyi. Vagujanga vati vanofunga kuti kubatanidzwa kwemakambani anochera mangoda kuchabatsira nyika, uye vati vasingazvifariri izvi ndivo vari kuzvipikisa. Vatiwo kambani yezcdc haisati yave kunatsoshanda sezvo pane mamwe makambani aichera mangoda kwamarange akaita sembada neangen akaenda kumatare edzimosva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Mabhanga mazhinji emunyika nhasi atanga kupa veruzhinji mari yekusouth africa pamwe neyekuchina, asi veruzhinji vanoti mari iyi haisi kuwanikwa nyore. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mabhanga mazhinji munyika nhasi atanga kupa veruzhinji mari yekusouth africa anove marands pamwe nemayuan ekuchina, asi izvo hazvina kupedza dambudziko rekushayikwa kwemari. Mumwe wevanhu vanga vari mumutsetse yekutsvaga mari mumabhanga ndivasimon Mugwagwa, avo vanoti vaswera vari mumutsetse pabhanga vachitsvaga kuti vatore mari. VaMugwagwa vati mari yemhando yemaranzi nemayuan yakaziviswa nebhanga guru renyika rereserve bank of zimbabwe kana kuti rbz kuti ichatanga kuwanikwa mumabhanga nhasi yaswera isiri kuwanikwa pamichina inoburitsa mari kana kuti maATM.
Zvinhu zvacho hazvina kana odha kana kumborongeka, because tabvira kuseni takamira pano kubva kuma9 chaiko up to now tiringonzi maranzi acho hamuna, kana iyo yuani achirutaurwa iri kunzi hapana.
Izvi zvatsinhirwa namaiteklas nyowera, avo vatiwo vaswera vakagarira guyo sembwa vari pamutsetse pabhanga mudhorobha. Amaizi nyowera vati vashaya mari pamadziro ebhanga paautomated teller machine kana kuti ATM vakapinda mukati mebhanga, asi havatachavawana.
Even vakatipa mapula nemapounds acho haashande munomu, because mashops akawanda vanhu vanomaramba.
Mumwe mugari wemuHarare vagarikai murendo, avo vakwanisa kuwana maranzi nemayuani kubhanga kwavo, vati vezvitoro vazhinji vari kuramba maranzi nemayuani aya, zvavanoti zvabva zvaita kuti vasazive kuti vodii.
Muzvitoro vari kuramba kuti tishandise mayuani, uyezve ukaenda kumabanks, mabanks asati atanga kupa vanhu mayuani acho.
Vashandi vemabhanga vatataura navo, avo vasina kuda kutaura pamhepo, vati vatadza kupa vanhu maranzi nemayuani aya sezvo anga ari mashoma. Vamwe vashandi vemamwe mabhanga vatiwo chimwe changa chivanetsa ndechekuti vanga vasiri kuziva kuti mari idzi vanodzichinja sei, sezvo vanga vasina kupiwa uremu hwemaranzi nemayuani aya, uye vatiwo mari yavawana nhasi kubva kuRBZ yanga iri shoma zvokuti yanga isingakwane kupa vanhu vese vanga vachida kutora mari yavo kumabhanga, kunyange dai wawana maexchange rates acho paine nguva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mamwe masangano evashandi vehurumende ari pasi peApex Council anonzi asangana nhasi muHarare akasunga kuramba kuenda kumusangano wanga wadaidzirwa nebazi rezvevashandi nemabasa wekuziya nezvekunonoka kwevashandi kuwana mihoro yavo mwedzi uno. Musangano uyo unonzi wanga uchipindwawo nevekuReserve Bank of Zimbabwe, vebazi rezvemari pamwe nevekuCivil Service Commission. Munyori mukuru werimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ, vaRaymond Majongwe, Vanoti masangano evashandi gumi nemaviri apindawo musangano weApex Council uyu uye awirirana kuti haana kushevedzwa negwara kwaro kumusangano wehurumende uyu. Vamajongwe vanoti musangano wavaita uyu wasungawo kuti vashandi vehurumende vachatora matano kana vasina kuwana mari dzavo dzemihoro panopera mwedzi uno. Hurumende yakazivisa nechishanu chapfuura kuti nekuda kwekushayikwa kwemari yakanga ichizoendesa mberi mazuva ekutambirwa kwemari nevashandi vayo. Vechiuto vave kutarisirwa kutambira mari dzavo musi wa27 vachiteverwa nemapurisa musi wa30 mwedzi uno. Varayiridzi vanonzi vachazotambira musi wa7 mwedzi unouya vachiteverwa nevebazi rezveutano pamwe nevamwe vashandi vose musi wa14 kuchizopedzisira vari pamudya ndigere musi wa19. Ngatinzwe hurukuru yataita navamajongwe.
Tati hatingagoni kuenda kumusangano nehurumende wokuti hurumende inotideedza nefoni sekunonzi tiri vafudzi vemombe. Tikati kana ariwo maitiro avanoita nesu hatiwirirani nazvo. Saka tati kwete hatigoni kuenda kumusangano uyu. Ende chepiri ndechekuti tiri kuti isu team leader wekuside regovernment avanga atombori acting permanent secretary kuministry of labor. Saka tiri kuti ndoke kutanga kuti panhaurirano dzinoitwa pakati pehurumende mukuru wegovernment anenge ari team leader yegovernment side anenge asiri muministry yelabor. Kureva kuti taakungonegosieta neministry yacho pamwe chete negovernment at the same time. Saka tari tichiti ngavatipo umwe munhu asiri munhu anenge atingati ari interested party. Chetatu ndechekuti isiri kuti kushata nekuchinja mapages kutiisa mapages emuna July zvinhu zvatiri kuti muhisiri yenyika ino hasati zvaitika ende hazvisini zvatinotarisira ende tabva tangoti no ngazviperere pano ende hatisi kuda kana kumbozvinzwa kuenda mberi todavira kuti hurumende kana ichiteerera ngaitsvage mari.
Musangano wamamuchifanira kuenda kunoita nehurumende mamuchida kukurukura nezvei?
Tanga tadaidzirwa kumusangano nehurumende todavira kuti vanga vachida kunotipa mapirizi here kuti tinyarare kana kuti vanga vachida kunotiudza nhamo dzavanadzo kana kuti vanga vachida kunotibraibha hatizivi. Asi isu tiri kuti hurumende haingagoni kutidaro. Hurumende haingagoni kutibata sekunonzi tiri vatorwa kana kuti tiri vabva kure pamusha pedu.
Saka ramangwana renyu rakamira sei vamajongwe? Mune matanho amuri kuronga kutora here sevashandi vehurumende?
Tiripo nechekuti nhaurirano hatina kumbodziramba. Tikuvati isu ngavo vataure nesu rechekutanga. Asi chepiri ndechekuti hatisi kubvuma kuti masalaries edu agonza hakuna mari isakafenza. Nekuti tadhumara tabvunza ipapo vana vedu kana vazukuru vedu vachazototiseka rimwe gore kuti havano mapezi madinunu aisenzera nyika asingabhadharwi.
Munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe vari parunare muHarare neStudio 7. Takundikana kubata gurukota rezvevashandi amai Priska Mfumira kuti tinzwe nezvemusangano wanga uchitariswa kuitwa nhasi uyu. Zvichakadaro, sangano ravanomukoti reZimbabwe Nurses Association rinonzi harisi kufarawo nekuendeswa mberi kwemazuva ekutambiriswa mari uku. Munyori mukuru wesangano iri vaEnoch Dongo vaudza ZBC kuti vari kutsutsumwa nekuti hurumende haisi kukoshesa chibvumirano chavakaita mukutanga kwegore chekuti vashandi vezveutano vatange kuwaniswa mari. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti danho rakatorwa nehurumende rekurambidza kupinzwa munyika kwezvigadzirwa zvakawanda zvinobva kunze richaita kuti mitengo yezvigadzirwa zvemunyika ikwire zvakanyanya uyewo kuti zvimwe zvinhu zvichatoshayikwa muzvitoro. Dr. Prosper Chitambara, vanoshanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, vanoti rimwe dambudziko richabuda nderekupinzwa kwezvinhu izvi munyika zviri kunze kwemutemo. Hurumende yakazivisa kuti pasi pemutemo weStatutory Instrument 64 of 2016, zvinhu zvakawanda zvinosanganisira zvekudya, zvekuvakisa pamwe nezvekurimisa hazvichabvumidzwi kupinda munyika sedanho rekusimudzira makambani emunyika. Ngatinzwe hurukuru yataita naDr. Chitambara pamusoro penyaya iyi.
Chekutangisisa zviri kutsa kuitwa nehurumende zvinotashirika hazvo pakuti vada kutsaya kuti vange vachiwandudzawo local industry. Asi zvinogona kuita kuti maconsumers vasabenefite tichitarisa nyaya yekuti zviri kugadzirwa muZimbabwe zvogadzirwa nemutengo wakatikwirei. Zvigadzirwa zvemuZimbabwe zvinotodhura zvakanyanyisisa tichienzanisa nezvigadzirwa zvedzimwe nyika. Saka zvakuzerimita number one nyaya dzemaconsumer choice, zvakuderedzawo even nyaya dzetinoti pachirungu nyaya dzeconsumer welfare. Saka kuti munhu akumanikidzwa kunge achitenga zvigadzirwa zvemunomu dzimwe nguva zviri kudhurisisa, uye dzimwe nguva zvinogona kunge zviine quality inenge iri pasi.
Asi ka vachitambara tinoona kuti zvigadzirwa zviri kunzi nehurumende hazvichabvumidzwa kupinda munyika. Zvigadzirwa zvakawandisa zvekuti mungaona here makambani emunyika achigadzira zvose izvi zvakarambidzwa izvi?
No, hatina capacity yekunge tichigadzirwa zvese zvarambidzwa chekutangisisa. Uye patiine capacity pacho tiri kuzvigadzira nemutengo wekumusoro-soro zvakanyanya, zvekuti maconsumer achatoona nhamo yekuti anenge akumanikidzwa kutenga zvinhu zviri kudhura uye zvinenge zviine quality dzimweni dzenguva inenge iri pasi. Saka nyaya dzekonsumofe dzakanganiswa zvakanyanyisisa, nekuti tichatanga kuona even ivo vari kugadzira zvigadzirwa zvemuno vachatanga kukwidza even mitengo yavo, nekuti panai pasina competition kubva kune zvigadzirwa zvekune dzimwe nyika.
Tichitarisawo panyaya yekupinzwa kwezvinhu nevanhu vanenge vaakupinza zvinhu zvarambidzwa izvozvi zvichipinzwa zvisiri pamutemo munyika.
Okay. I think ndo zvinowanzoitika. Normally hurumende yakaunza maregulations akadai, panowanzoita dambudziko renyaya yesmuggling. Saka ichokwadi, nyaya yesmuggling inotowanda kwete muZimbabwe chedu, even nyika dzakawanda dzatinomboongorora hurumende yakauya nemamezha akadai, normally nyaya dzesmuggling dzinowadzatanga kuitika.
Dr. Prosper Chitambara, nyanzvi mune zveupfumi, vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, vari parunare muHarare neStudio 7. Mutauriri webato reZimbabwe People First vakuda kwashe basikiti vanoti bato ravo iro rakaita musangano wekutanga mukuru kuvulawayo riri kugadzirira musangano mukuru muHarare mugadziriro yesarudzo dza2018. Vari kufanotungamira bato iri, amai Joyce Mujuru, ndo vakataura paStanley Square muvulawayo. Ngatinzwei zviri kurongwa nebato iri muhurukuru yaitwa naBlessing Zulu weStudio 7 navabasikiti.
Mugorora tinenge tiri kuHarare tichiitira paraparaurewa vanhu vachiti uyai muzonacha muri pano vachitera vanhu nemagazi nyika yose. Isu tinenge tiripo ipapo neveHarare chete. Tichibvapo tinoenda maprovhinsi ese, Masvingo, Ibigians, maNikaland, maShonaland, West, East, matisouth, matebeleland, not kwese tiri kundokavha tozoita national launch musi wa30 July.
Ko, zvatanga tichimbonzwa kuti mubato hamuna kuwirirana pakati pevamwe vakuru, zviri kufamba sei?
Hapana patisingarerani mubato medu. Vamwe vaida kumbosima mhonzi idzodzo dzemanyepo yekuti pane kuza takabvumirana zvose. Iko zvino tine vakuru vakatanga musangano wePeople First vachidetsera vana vagumbu, vana vamutasa, vakuru vanoremekedzwa nesu tose, nyange namai Juru vachiremekedza kuti ndo mafounding fathers. Saka zvavakuitwa mafounding fathers anotuma vanana vachimanya kuti enda uku. Ivo havachireridzo yekuti tingahora tichimanya manya uku, vati tapedza takuongeranisa kwavo tadai tomokutumai muchinda nekukuadvisai kuti izvi musaita. Isu tinotenda kuti ngevakuru vedu.
Mutauriri webato reZimbabwe People First vakuda kwashe basikiti vachitaura parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Munyori mukuru weUnited Nations vaBan Ki-moon vakurudzira pasi rose kuti richengetedze kodzero dzevanhu vari muupoteri, apo pasi rose riri kucherechedza zuva revapoteri kana kuti World Refugee Day. Musi wa20 Chikumi ndo wakatarwa neUnited Nations kuti ucherechedzwe zuva revanhu vanenge vari muupoteri. Chinangwa ndechekukurudzira dzihurumende pasi rose kuti dzichengetedze kodzero dzevapoteri. Kurudziro yemasangano anoshanda nevapoteri ndeyekuti vana vari muupoteri vaende kuchikoro muri dziri muhoteri dziwane pekugara pakanaka uye kuti vapoteri vavaniswa mukana wekushanda. Nyaya yehondo nekusamira zvakanaka kwezvinhu munyika dzakaita seZimbabwe kunopa kuti vakawanda vagume vave muhoteri. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa-919 AM, pa-4930 kana pa-16065 ne-15460 kHz pa-shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa mashanu emuKenya apfurwa akafa nevanofungidzirwa kuti ndevanopfurikidza mwero veAl-Shabaab avo vari kurwisa hurumende yeSomalia. Mapurisa aya anonzi anga achiperekedza bhazi ranga rakatakura vanhu mudhorobha reRilwak pedyo nemuganhu neSomalia. Pamuganhu apa panogara pachirwiswa zvakanyanya neAl-Shabaab. Chikwata cheTaliban chemuAfghanistan chinoti ndicho chine munhu anga akazviteya nemabambu aputitsa akauraya vanhu 10 nevana vanga vari mubhazi. Mukuru anoona nezvekuchengetedzwa kwemukati meAfghanistan vaAbdullah Abdullah vati vafa vanosanganisa mauto nezvizvarwa zvekuNepal neAfghanistan. Pane mashoko ekuti vamwe vanhu 90 vafa mudunhu reBadakhshan apo mumwe anga akateya mabambu pamudududu aputitsa pamusika unotengeserwa zvinhu. Nhasi muchirongwa chedu cheutano tiri kutarisa matambudziko ari kutarisana nevanorarama neusope pakuwana mishonga yekushandisa zuva nezuva kuzvidzivirira kubva kuzuva. Vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa mugungano reWomen of Dominion International muzvare Netsai Zhou vanoti sangano ravo riri kushanda nevamwe vana mazvikokota munyika kuitira kuti pawanikwe mishonga inobatsira vanorarama neusope inoshanda uye kuti inge ichitengeka nyore. Muzvare Zhou vakataura izvi pakupera kwemubatanidzwa wemadzimai vanove zvisvarwa zvemuZimbabwe wakaitirwa kuDelaware muno muAmerica. Ngatinzwe hurukuru yaitwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 naMuzvare Zhou.
Tinobatsira vanhu vane albinism kumusha. And tati chingokumbira vakadzi tichiuya kumaconference kuti vangotivigira masunheads nemacaps, masunscreens nemasunglasses kubatsira vanhu ava. But iye zvino nokuita basa kwatiri kuita takaona kuti masunscreens atiri kutumira aya akagadzirwa varungu. Saka hasi kunyatsoshanda pavanhu vedu, kune vamwe vachiri kungowana cancer, although havo vachiri kubatsirwa kuti zuva risavapisa, asi cancer ichiri ngowanikwa nokuti mazhinji masunscreens haasi kuprotekta marays anokoza cancer. And then skin yacho yakangosiyana neyavarungu anyway. Takasangana navamwe pharmacist vari kumusha vanonzi Dr. Joe Chifamba vakagadzira makore apfuura vakagadzira sunscreen yevanhu vatema. Saka iye zvinota patakasangana navo tikataura navo tiri kuedza kubatana neWomen of Dominion navo tione kuti tishande pamwe chete here kuti sunscreen yavakagadzire iwinde kuvanhu vakawanda, nokuti iye zvino vari kungoishandisa ku betsera mapatients avanowona. And because of the economy muZimbabwe zvayaita, vasi kukwanisa someone one kuti vabatsire rudzi rwese uku. Saka tiri kuda kuti tishande nawo tione kuti kuda tingaita reach out kuvamwe vakawanda.
Muri kubatsira vanorarama nealbinism vakadii?
Iye zvino tiri kushanda na ALCOS, organization irimo outside Harare. Mukuru wavo vanonzi Mai Mainato, Mai Loveness Mainato. Ivo chepachavo vane vana vashanu vane chisope cheche. And vakatanga organization iyi, and vanhu vavari kubatsira i-800 iye zvino. 300 vacho vana vadiki, saka 500 vanhu vakuru.
Vanga vari muzvare netsai zvou. Vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musanganiro Women of Dominion International vachitaura naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari kuDelaware muAmerica. Vamwe vatsigiri vemutambo webasketball vanoti vari kufadzwa nemutambo webasketball wakatambwa nezuro pakati peGolden State Warriors neCleveland Cavaliers. Ukuo pane nhau dzenhabvu, chikwata cheCapes United ndicho chave pamusoro pemakwikwi eCastle Laga Premier Soccer League panguva yeDynamos yakaonekana nevatsigiri vaya vakashayika Sean Rapera mutsaona. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Makundano eCastle Laga Premier Soccer League ave nemutungamiri mutsva mushure mekunge Capes United nezuro yarova Mutare City Rovers 2-0 ndokuenda panhumonya ichisiya ZPC Kariba iri pachidano chechipiri nenyaya yekuti yakanwisa zvibodzwa zvakawanda. Asi nyaya iri kutaurwa nezvayo munhabvu kwese kwese ndeiyo yakaitika muRufaro Stadium apo chikwata cheDynamos chakadambura ngezi Platinum Stars 2-0 mumutambo uyo vaiyeuka vatsigiri vavo vasere avo vakashayika munjodzi yemotokari vachienda kunoona chikwata ichi chichitamba nechapungu kugweru Sondo Rapera. Oshe mushure uyo akatamba semunhu akasvikirwa anoti vakapedza sondo rese vataurirana kuti vaifanira kukunda mumutambo uyu kuti vafadze vatsigiri vavo vakavasiya ava achiwedzera iye kuti vari kutarisira kukunda mumitambo yavo iri kutevera kuti vava vacheme zvakakwana.
Tese tachirangarira vatsigiri edu vakatisiya zvarutirwadza siri kuita, saka tichangoti tikutarisira kuti tiwine magames edu ese atasana nawo kuti tivachemewo zvakanaka.
Mumwe mutsigiri wechikwata chine mukurumbira ichi vaZebron Muzvidziwa vanoti vari kutosvima musodzi nekufara nezvakaitwa nechikwata chavo mukiyoka zvine mutsindo vakashaya ava.
Kana misodzi chaenda chema wena nekuhwina kwaita Dynamos.
Mitambo yese yakapera seizvi. Mugovera ZPC Kariba 1, Cholocho Pirates 0, Blower City 0, Harare City 2, Nesondo Triangle 0, Wange 1, Dynamos 2, Ngezi Platinum Stars 0, Highlanders 2, Aumain 0, Mutare City Rovers 0, Capes United 2, Border Strikers 0, Chapungu 2. Kwatambwa mitambo gumi, zvikwata zvina, zviri pamusoro-soro ndeizvi. Capes United 21 points, ZPC Kariba 21 points, Highlanders 20 points, FC Platinum 20 points. Zvikwata zvina zviri pasi-pasi ndeizvi. Ngezi Platinum Stars 8 points, Cholocho Pirates 8 points, Mutare City Rovers 6 points, Border Strikers 3 points. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa nyaya yekushomeka kwemari munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai namba dzenyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezve nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Komiti yeParamende inoona nezvezvicherwa inoti vari kutungamira kucherwa kwemangoda kwamarange vari kutadza kutsanangura kuti mari yacho iri kufambiswa sei. Nyaya yekushomeka kwemari yopararira munyika zvopa kuti vakawanda vanetseke kuiwana. Hurumende yorambidza zvinhu zvakawanda kupinda munyika izvo zvoshorwa neveruzhinji. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Kana muchida kutumira tsambambo zvadzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina Chris Gande naMavelous Muhlanganya uye.